nera kanaka muriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 30 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoera muchivanhu National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mangwana Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day veutano vachikurudzira kuti pasi rese rirambe rakashinga kurwisana nekupedza denda iri zvachose. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira vanhu kuti vazive kodzero dzavo panyaya yezveutano kana kuti take the right path my health my right. Sangano reWorld Health Organization rinoti muna 2023 vanhu vanodarika mamirioni makumi matatu 39.9 million vairarama neutachiwana weHIV pasi rose. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 630,000 vakafa nezvikonzero zvine chekuita neutachiwana weHIV mugore ra2023. Vanhu vanosvika mirioni imwe nemazana matatu 1.3 million vakabatira utachiwana weHIV muna 2023. Gore rino mhemberero dzekucherechedza zuva iri munyika dziri kuitirwa kuManicaland kwaMutare. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reNational AIDS Council kuManicaland vaAtwell Shiri dzinomwa kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakakoshera kuti chatinoita kucherechedzo rezuva iri kune zvinhu zvina zvatinotarisira pazuva iri. Tinode kuti tishambadzire maprogramu eHIV and AIDS pachirungu iya awareness. And chechipiri tinonga tiri kune kuratidza kubatikana kwenyika nedenda reHIV. Chechitatu kuti kuonesana zvatingati rwendo rwedu rwafamba sei mukufamba nedenda reHIV. And chechina chinova chinokosha ndechekurangarira avo vakatisiya nedenda reHIV.
Ndotarisa kuti nzira dzese dzichange dzakananga kuManicaland zvii zviri kutarisirwa nevazhinji zvichange zvichiitika muzuva iri ikokoko.
Mucherechedzo wezuva iri nezvendataura izvi panga pane vachataura vanoita nezveHIV tine vatauri futi vetingati madevelopment partners vano vachipa masolidarity speech mapazi anoona nezveutano neivo muminista wezveutano vanotarisirwa kuti vanga vachitaura futi pachirongwa nekufamba kwetaita muzvirongwa zveHIV. Vamwe vachazotaura futi vakabatwa nedenda reHIV asi vari kurarama vachipa matestimoni ekufamba kwavo rwendo rwavo kubva pavabatwa neHIV kusvika pari nhasi.
Kana kuine vakateerera kunze uku vari kurarama naro denda iri vari kurarama nehama neshamwari mashoko amungavape ekurudziro ndeyekuti kudii?
Mashoko anopa vekurudziro ndezvekuti isusu vana veZimbabwe Ndati zile patimire. Kutukuzila kwa patimire, chukutanga, kuteswa, kutuolu kuti takamira sei. Kana chawa ni kwa atine ichirweleche HIV. Handi rufuba. Atili kukuti jivano. Wafungi kuti leo papere wa sarungano. Kwete. Tani nyanzi, kana tutine mishonga, ya kupatira kuti munu. Anurarama upenyu wake, sekurarama kunungu ite munu wese. Chandapa, zakaite vano, nuzote vano, anoti,
Mukuru wesangano re National AIDS Council kuManicaland wa Atwell Shiridzinomwa vari parunare kwa Mutare ne Studio 7. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwavekuitwa dzimwe nzvimbo dzavanoeresa kunyangwe pane vamwe vari kuti dzinofanira kuvandudzwa kuti dzikwezve vashanyi vanounza mari munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemadzishe aya vanoti nzvimbo dzavaieresa nguva yakare nekuda kwechivanhu chavo hadzichaereswa. Izvo vanoti zvave kuita kuti vasangane nematambudziko akawanda munzvimbo dzavanogara akaita sekusanaya kwemvura zvakanaka, kufa kwevanhu nezvipfuwo pamwe nekuwanda kwezvirwere zvisinganzwisisike. Nzvimbo dzaiera dzinosanganisira mapako, makomo, nzizi nemiti nedzimwe dzainge dzakaitirwa mabasa makuru. Vagari venzvimbo idzi vanoti vaiyeresa nzvimbo idzi nekuda kwekutenda kwavo muchivanhu uye pane zvakanaka zvavaiwana mukuyeresa nzvimbo idzi zvakaita semukwerera, kukumbira mvura yekunaya vachipiwa, kupiwa zvekudya nguva yenzara, kuchengetedzwa kuvavengi pamwe nezvimwe. Imwe nzvimbo inonzi yaiyera mapako yemuchinhoi anozivikanwa kuti Chinoi Cares. Mushandi wesangano rinoona nekuchengetedzwa kwezvowanikwa munyika reZimpact Vanyasha Nemo vanoti mapako aiyereswa nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira chitubu chemvura chinonzi makafira vanhu vakawanda muhondo dzepasi chigare, uye mapako aiwanda vagari venzvimbo kubva kuvavengi vainge vauya kuzovapamba. Vanhemo vanotiwo pane muti wemuonde paipiwa vanhu vemunzvimbo iyi zvekudya vakateketera.
Kunonzi muti wesadza nekuti it is believed kuti kudhara masikateguru edu vakauya panapa pamuti kubveni nguva dzehondo dziya dziya. Kana vakakumbirira sadza vari pamuti uno vanzi vaipiwa sadza vaibuda.
Vanhembo vanoti kuyereswa kwenzvimbo iyi kwarerutswa nemaitiro evanhu.
Asi isusu as the current generation makepisa ambokoshe butsu dzedu dzakoshe iwa kuru vekare vaisiya panze. Isusu tiri kupinda takadhakwa pano panzvimbo inoera, ukatopreswa unotovhura zipa paside up woitira woiti nzvimbo inoera.
Mambo Mbire vaClemens Nyembire vekumashonaland East vanoti munzvimbo mavo mune muti wemuhacha unofungidzirwa kuti une makore anopfuura mazana mashanu waibuda sadza nguva yakare.
Makare karepo vanhu vaiti vakasvikapo vane nzara vakaombera nyama nechokudya zvobva zvatirikiti vanhu vodya votosiya.
Mambo Mbire vanoti zvinhu zvaiyereswa hazvitaremekedzwi sezvo pasi parohwa nenyundo.
Dzimwe nzvimbo idzi dzaakutoshandiswa senzvimbo dzokungova mari, vanhu vaakutounza vachena. Vanhu vakaita sei munzvimbo idzodzo vaakutongova mari nadzo, ende vanhu vanenge vauya ivava nedzimwe nguva vanenge vasina kusimira kana kupfeka zvinoenderana nenzvimbo idzi.
Asi jinda ramambo nemagonde vawiso nemakonde vanoti vachiri kuyere kuteresa mapako echinoi. Muzidzisi pachinoi University of Technology kana kuti CAT va Julius Nyambaya vakadzidza zvitsika nemagaro evanhu vanoti nzvimbo dzakawanda hadzichairi nekurasa tsika.
Ndozvakafanana nenzvimbo dzidzaimboera mukarega kuramba muchichengetedza kuirisa kwacho nechiwanhu chacho. Mwe yacho iyo inotama inoenda yongosara yanzvimbo isisairi. Icho chaira chacho chinotsama chinoenda.
Vanyambaya vanoti pachinoi kezi chinoyeresa chacho chakaenda nekuda kwezvivakwa zvakaiswa zvakaita semasimbe ekubatira kana munhu achifamba mumapako, kuiswa kwemagetsi pamwe nekuvakwa kwepekutsikira pakanaka.
Munhu anotogara varongoma vanosikana vachitorezvana zvoimu kuzi munotonhorera. Vamwe vangu vangotora mafoto vachiita zvanoda pakupindwa nebhutsu. Hamusina kana kuyereswa kwokuti unofanira kudzika usina bhutsu kana kubuda wakadai. Zvese zvakapera ende hamusipinda zvaira zvese zvakaenda.
Vanhemo vanoti vakaisa masimbi magetsi nepekutsika pakanaka kuti vanhu vasadonhe nekukuvara. Asi mumwe wechidiki vaAndrew Kufandiko vanoti nzvimbo idzi dzinofanirwa kuti dzivandudzwe kuti vashanyi vauye kuti nyika iwane mari.
Zvakakodzera kuti tourism tiite zvachimanje manje ikonomi yenyika ichikura dan kuti tinoramba tichiita zvechivanhu chivanhu chacho tisingabhadhari maenderano neikonomi yenyika.
Dzimwe nzvimbo dzinoyera dzinosanganisira gomo reNyangani rave kuzivikanwa nekuti gomo rinomedza vanhu sezvo muchinzi makateterekera vanhu vasina kuzowanikwa vanosanganisira vana vasikana vaviri vekwamasaya vakashayikwa muna 1981 vaenda kunoshanya nevabereki vavo uye chizvarwa chekuIndia Zaid Dada muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Kuzvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuru naamai Monica Mutsvangwa, gurukota rezve madzimai, vachange vari kutaura nesu pamusoro peurongwa hwavainavo panyaya yekurwisa mhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Mutsvangwa. Mungatitsananguriro kuti chii chamuri kuita sehurumende mukurwisa nyaya yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana?
Isu senyika yeZimbabwe tiri kubatana nepasi rose mukucherechedza mazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi. Aya mazuva anotanga kubva musi wa 25 mwedzi wembudzi, rinova zuva rekucherechedza kupedza rusarura rinoitirwa vanhukadzi, uyewo achizopera musi wa 10 muna zvita, rinova zuva rakacherechedzwa kodzero dzevanhu vose.
Chirongwa ichi muri kuchirangarira pasi pedingindira ripi sehurumende?
Dingindira remhemberero regore rino renyika dzose ratiri kufamba naro senyika wose Zimbabwe rinoti kucherechedza makore 33 echibvumirano cheBeijing, ngatibatanei kupedza mhirizhonga. Mhirizhonga yakunyanya inoitirwa madzimai nevanasikana. Maringe nedingindira iri, donzo guru mukucherechedza mazuva aya senyika nderekuti tigone kuita izvi. Chekutanga, kushambadza nyaya yekupedza mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi, uye kubatsira kuti vanhu vazive kuti mhirizhonga kutyora kodzero dzeuyo aitirwa. Tinoda zvakare kuongorora kuti senyika, sehurumende, ichishandidzana nemamwe mapazi akasiyana siyana, tinotarisa kuti timire papi mukupedza mhirizhonga yatiri kutaura iyi.
Tinoona makaparura nzvimbo dzichange dziri kuwanikwa idzo dzichipa rubatsiro mumadzimai nevarume vanenge vatarisana nemhirizhonga. Nzvimbo idzi dziri kunzi chii uyezve dzinenge dzichiwanikwa kupi?
Nyaya dzemasafe shelters, izvi tinoda kutoona zvichibatsira zvikuru kudzigisa nyaya dzegender based violence dzino zvinoitawo kuti vanhu varege kufa vachirohwa muZimbabwe nekuti vane kwavanomhanyira voenda nevana havazosiyi vana vavo vachisara vachishupika vakaenda pamasafe shelters nevana atakagadzira sehurumende pamwe chete nema development partners nema NGOs nema CSOs nana ILO arimo mukati imomo achitibatsirana nesu tinoona kuti mai vanosununguka kuti vamhanye ikoko enda nevana vombochengetwa apa mapurisa vachipeya feta feta nyaya yacho malawyers achinzwawo pakare apa makanselers achitaurawo navo nekuti tinoziva kuti mhirizhonga inokonzera kuti vanhukadzi kana kupenga chaiko saka zvinenge zvichida kuti vabetserwe nguva dzese
shiwiro yenyu ndeyei sehurumende takatarisa nyaya iyi yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana
ndiri kuti muZimbabwe muno panyika pasi rose tine basa guru rekuita tese tine basa rekupedza dambudziko remhirizhonga hazvisi zvavanhukadzi chete hazvisi zvavanasikana chete asi tiri kuti munhu wese senyika ngatibatanei tipedze dambudziko iri tiri kuti isu rudo harurowi rudo harukuwadzi ndinoti regai siyai vana vakure vazororwa vakura noti zvokuti vana vadiki varorwe before the age of 18
muchange muri kuita zvirongwa izvi kunzvimbo dzipi nedzipi uyezve vari kumaruva zvii zvamuchange muri kuvaitirawo
hombe yatiri kuita isu seministry yakaiswa nehurumende ndezvokuona kuti tatenderera munzvimbo dzakasiyana siyana munyika medu tichitaura nekushata kwakaita nyaya dzekurwisana pakati pemadzimai nemanhurume sezvoso gore rino donzvo redu rakanangana nekucherechedza makore makumi matatu echibvumirano chekuBeijing tinoda zvakare kucherechedza kuti mumakore makumi matatu ayo ndezvipi zvatagona senyika ndeipi mitemo yatakaisa ndeyapi mapolicies atingati takaisa matanho atorwa nehurumende ndeapi kuti tisimudzire madzimai nevanasikana uyewo kuti ndezvipi zviri kuda kuramba zvichiitwa zvikuru sei takanangana nekupedza mhirizhonga yandiri kutaura nezvayo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvegakava riripo pakati pevamwe vagari vemukuwadzana muHarare nekanzuru pamusoro pekutorwa kwavanoti kuri kuitwa zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa nemapurisa ekanzuru kuti tinzwe izvi tine hurukuro nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake ari kunyunyuta nezviri kuitwa nemapurisa ekanzuru
tine madzimai nevamwana baba vanoenda kunohodza kuna Nambare kwaachiridzichika nhombei vanouya nezvinhu zvavo mushamuro votengesa ino upenyu hwakaoma katare zvii votengesa pakutengesa pato mapurisa ekanzuru anouya vatorera vavatorera zvinhu zvee zvanoita kumahofisi avo zvinhu zvacho zvekufunga vanogovana here vanotasiyemuteti zvatirwadza zvekuti zvekuti pane motikari yauya iritakura mabhini yedu taona vachitora zvinhu zvibhomosi nemabhasketi acho vanohodzisaivake madzimai chito makaiimomo apa vanga vatosarudza zvimwe zvinhu zvakanaka
muri kuti here vanga vachisarudza zvakanaka zvekutotora ivo
vanotora vanotora zvakasadzoka kachikarisi ndezvapanika yemabhini ye ine chinhu ichiei ndipavanga vakuvisa imomo saka tinenge vatorereza zvazvakaitotora mapicta manje tiri padenga paaaizvizvi
saka mushure mekunge vaona kuti mava muchivatora mifananidzo vamira kuita izvi here kana kuti vaenderera mberi
amen taka pane motikari yazoveka ndiye mukuru wacho yedanga yaiswa padhuzi pano nepadhuo pavo saka takada kuona kuti vachatora zvimwe zvinhu zvakazvirimaisemotikari kana tazokubva vasoraaaivaizvaizvizvi tiri kutambura munomu
Zvikonzero zviri kupiwa nekanzuru ndezvei zvekuti vanga vachitorera vanhava zvitengeswa izvi. Vari kutengesera nzvimbo isingabvumirwe here?
Hatimboziva zvose vanhu vazhinji vazhinji here zviri kutengesa kana mundogo. Vari kutengesa mauti. Saka hatimboziva kuti chikonzero ndechei. Zvekutoti hazvotinetsi zvekuti tikutengesera gazi.
Ichiitiko chiitiko chaitika zuva rimwe chete here kana kuti zvinogara zvichiitika?
Zvinhu zvinogara zvichiitika izvo. Zvinhu zvakanaka zvinotogara zvichiitika. Nekuti mukaita mukapinda maofisi macho nemutsvapo nekuti mabva maofisi mauri. Haizi zvinhu zvembozi hamene mune zvinhu zvikwenje regweni zvaangozara makaremo zvaanotorera vanhu. Moni, munhu arikutambura sori. Moni, munhu arikutambura enerizi.
Saka imiwo sevagari mati matoro here matanho ekuenda kukanzuro kuti munzwisise chiri kusvitsa danho iri uye nekuti munge muchipawo divi renyu?
Tanga tofunga zvezvimwe vamwe vangu tichiti no zviri nani ndichionekuti mumiriri wedu mukanzuro hukuna kuwadzana kuti wetitetere tigomutaura nyaya yacho iyoyo.
Ii nzvimbo ipi yekuwadzana iri kusangana nedambudziko iri zvakanyanya?
Ndikangoti kuwadzana ine mawodzi mairi 37 ne38. Saka vanonotora kutsere kwanekwatora nekukorobera kwese kwese vanonotora.
Asi tichitarisawo imi sevagari ndezvipiwo zvamuri kuitawo kuti munge muchiona kuti nzvimbo dzamuri kutengesera muri kutengesera nzvimbo dzamunenge muchibhadharawo mutero kukanzuro? Nekuti dambudziko rinotaurwa nekanzuro nderekuti muguta maita dambudziko redonga vatonga, vanhu vaakungoenda vachiita zvinhu zvavanoda vachifunga kuti vanoregererwa.
Kambeni muno vanhuvoita kunoga utani mutsika uita anotobhadhara pane mari anobhadhara kukanzuro ane kamutsika kaga anotobhadhara kukanzuro.
Manga vakateerera kune mumwe mugari wekukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vanoti
izvozvo hazvibvumidzwi. Vendingi iri kunze kwemutemo haibvumidzwi. Asi zvekuzoti vanhu vatore zvinhu izvozvo zvishandiswa kupersonal use hazvibvumidzwi zvakare. Saka tichaita investigation toona kuti chii chaishaisho zviri kuitika. Tikabata vashandi vedu vekanzuro vane mhosva yekuti vanotora zvinhu zvevanhu vachakwanisa kukurinda kumahearing and so on. But for now hatina evidence yacho. Vanhu vacho vatorerwa zvinhu ngavauye necomplaints yavo kumahofisi kwedu. Ndinogadzirisa nyaya yacho kubva ipapo.
Manga vakateerera kune mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake. Muchirongwa chedu upenyu hwedu ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya.
Vateereri, ichino chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona WhatsApp channel yedu uye pafacebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande rewhatsapp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi voa shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda pafacebook page yedu patinokupai link yewhatsapp channel yevoa shona. Govanai nevamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera.
Nhau dzemitambo, National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu neterevhizheni munyika kutanga gore rinouya 2025 kusvika muna 2030 kana kuti film strategy. Asi vari muchikamu chezvemafirimu vari kutambira gwaro iri zvakasiyana. Mutori wedu wenhau Passmont Lovu anotipa nyaya iyi.
Gwaro iri rinotaura nezvekudzikwa kwemitemo, kuwaniswa kwezvikwanisiro zvakaita semari, nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzezvigadzirwa kana kuti copyright protection, uye kuita mishandira pamwe nevekunze kusimudzira chikamu chezvemafirimu. Zvimwewo zvakakosha zvinotaurwa negwaro iri kupa zvidzidzo zvebudiriro kuchikamu ichi, kushambadza nekutengeswa kwemafirimu muno nekunze, pamwe nekuwaniswa mikana kune vose vanoita zvemafirimu matunhu ose enyika, kumaruwa nemumaguta. Mumwe wechidiki anoita zvemafirimu achishanda nesangano reLove Old Media Trust kuchiredzi, Stanford Chivale, anoti zvinofadza kuti pane urongwa hwekuwanisa vanhu vose mukana wakafanira.
Tinotenda nefilm strategy. Tinokurudzira kuti government implemente strategy yayo yatakaona, tichikurudzira zvakare kuti isasiyawo kumaruwa, kumaruzeva, handiti nekumasmall towns, implemente those strategies, because filming iri kwese.
Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenau pa Midland State University vaAbel Dzobo vanoti vanofara neurongwa hwekuumba homwe yekubatsira vanoita zvemafirimu.
Ndizvo zvabatsirawo kuti nyika dzakaita sana South Africa vemafilms vabudirire zvikuru. Toona zvenyaya yeCommercial Film Fund yekuti makambani anenge akwanisa kugadzira homwe yekuti mafilms awane mari nekuti mafilmmakers tangati chishaya mari yekugadzira mafilms aya. Saka kana pava nema private fund anogona woku kubatsira kuti mafilms tiwane mari yekushandisa. Zvinotibatsira kwete kuti kambani imwe naimwe inowanika ichingoenda kubhora.
Imwe onyanzvi yezvemitambo yemafirimu vachishanda nesangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vaudza Studio 7 kuchigwaro iri range ratononoka.
Nechirungu anotilomoka chuu. Kureva kuti zvakatenge zvatononoka. Kuitwa kwestrategy chinhu chakanaka. Noda kuti vanhu munyika hamufanira kungoita tsuro yamukira makumbo. Munofanira kugara pasi moronga kuti no kuti zvichibudirire zvakanaka tadii kudai tigozvisiyaa tozobva tozodai.
Asi vanongorora nezveupfumi varisa chigaro wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati waro uhu unoshanda kana hurumende yanzwisisa kukosha kwezvemafirimu.
Hunge hurumende nevamwe vairi kushanda navo nayo vakasatora zvinechekuita nefilm sedambe kana kuti jee, asi vazvitore senzira yekuti nyika inokwanisa kusimukira. Tinavo vanana Nollywood kuNigeria nana Bollywood kuIndia vanoratidza kuti mufilm mari inokwanisa kunge irimo.
Ukuwo vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform kana kuti ZIFAPA muzvare Angeline Dimingo vati chitsvambe chasarira tambi.
Zvava kwatiri isu semafilmmakers eZimbabwe kuti tibatirane pamwe chete nehurumende through the National Arts Council kuti strategy iyi igovane pundutso muindustry yedu.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vati tarisiro yavo ndeyekuti vanoita zvemafirimu vakwanise kuwana cheuviri mubasa ravo.
Tichiparura chirongwa ichi seNational Arts Council of Zimbabwe, tarisiro yedu yangeri yekuti vanoita mabasa aya anobuda pachivhiti vitiviti kana kuti mafilmmakers vakwanise kuwana chouviri kubva mubasa ravo. Takaparura chirongwa ichi tichitarisana ne Vision 2030 yatakapuwa nomukuru wenyika kuti ava vanoita zvemabasa aya vakwanise kusimudzirawo nyika nemabasa iwaya.
Gwaro reNational Film Strategy rakaparurwa svondo rapfuura muguta reHarare muchiitiko chakapindwa nevatambi vakuru mubasa rezvemitambo pamwe nemasangano ezvemitambo akasiyana-siyana. MuAfrica, Nigeria ndiyo inoburitsa mari yakawanda muchikamu chezvemafirimu kuburikidza nemuzinda wayo nemukurumbira weNollywood. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoyera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda wako VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani sephelelwe uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo.
Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uZulu.
I-democracy iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo lapha lalo la yakhuluma akufunayo la. Umthetho yiwo ochazululayo ukuthi isiphephela siyaphuma sinjani.
Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu ezifika phose amakhulu amabili e-Wange National Park. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo okuthiwa uzasungulwa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo wethusa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende edalele ephalamende ngolwesine, umphathi intambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube watshela edalele ephalamende ukuba sokuza kuba lo mthelo uzatholakala emalini yokuthengiswayo ogoqela ama pizza, ama burger, ama hot dog, ama fresh fries, ama donuts lokunye ngoba kukhukhumeza imizimba yabantu eZimbabwe. Uncube wathi omunye njalo umthelo ngozavela kumankampani akubhizimusi okubhejwa khona akumabhizimusi okubhejwa khona ezemidlalo. Abakubandla elibusayo abanenye bayakusekela lokhu kodwa abaphikisayo bathi usephelelwe ngamacebo okuthuthukisa umnotho welizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho kwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani sephelelwe uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo ngoba yiyo indlela elula uhulumende ongelangqondo olabantu olabantu abasebenza bengakwazi into abayenzayo ngaphandle kokuthi uhlawulisa imithelo kungani unganciphisi ezinye indlela ochaphaza ngazo izimali esithi ngesikhiwa i-public expenditure ngoba imithelo enje iyakhweza nje intengo yezinto ayincedi lutho ngoba iyakhweza izinto intengo yezinto phinde abantu bazagcina bazigcina besekele ukuthenga into yakhona.
Uthi wenze lokhu ikakhulu ekudleni lokho kuthiwa ngama-takeaway wenze ukuthi abantu bengabiqatha lokho kungani kuphandle kwesimo somuntu i-obesity so uthi kuyenzele khonokho kwesithi abantu bagcina bengasathengi kakhulu ukudla lokho kambe kulesi sindo khonokho.
Akulasindo ngoba vele antsho amanye amazwe balo mthelo wethukela ethiwa yi-sugar tax kuphinde kube lo mthelo ogwayi umthelo wotshwala. Abantu nje nxa uvele uthanda ukudla into oyithandayo nje kanti uthanda utshwala ngoba uthanda igwayi kawusoze ucine uyekela ukuthenga into yakhona ngoba lo mthelo. Bona abalungisayo bayakhweza nje intengo into yakhona lawe nje uyakhipha enye imali kwezinye indawo uyifake entweni ofuna uyithenga ejabulisisi yakho. Kodwa vele nge-economics kanye okomnotho kwelizwe ayiso ndlela enhle eyokudinga ekuhuga imali ukuba usandisa imithelo yikho engutshoni.
Ye nxa sukakele njalo ababhejayo amabhizi akhona ngalo kanye ngazani uhulumende siyayiquthela imali yaleyana phambe kulungile khonokho.
Ye phela atsho lapha sesikhuluma ngohulumende ozinika isikhundla sokuba ngu-immoral, sikhathi esikhiwa immoral policy, ukuthi abahla izinto eziqhelisayo, ababhejayo, abanalutshwala, ababhinga igwayi, kungcono sibahlawule sikwenzele ukuthi uzulu wethu abe ngumuntu ogcinekileyo, hatshi angibona ngathi yinto embi. Njengoba isithuthi akulanto umuntu uyazikhethela akufuna ukukudla ngoba afuna ukukubhema. Nxa unguhulumente olezizwelo inga ezindlela ezokugcwalisa cha isikhathi greenery, ukwenzela ukuthi ugcwalise indlela yakhona kulezinye indlela esitshiyene, hatshi upho ukugcwalisa imithelo nje kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, wabexoxa loGibbs Dube weStudio 7 SARR. Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Abaphikisayo bathi labo abenza lokhu ngabahuquluza umnotho weZimbabwe becatsha ngoMnangagwa. Kodwa abakubandla elibusayo baya kuphika lokhu besithi wonke umuntu kubandla leli uyavunyelwa ukukhuluma akufunayo. Okwamanje izabelo zebandla lezanu-PF ezithi iHarare, Mashingo, leMashonaland East seziqhuba umkhankaso wokubisela uMnangagwa esikhundleni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxa nomnumzana Joseph Chuma omele iphela ndaba chabalala edale lephalamende.
Yiko okutshengisela idemokhrasi khonoko ukuthona umuntu angathi, but vele umuntu anti umuntu ukhethwa ngabantu ngazikhethi, ubukhokeli obuhle ubukhokeli obuvela ebantwini. So idemokhrasi iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo la yakhuluma akufunayo laye, kodwa okusalayo umthetho yiwo ochazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Ye, kodwa yena phela sekhulumile ukuthi kafisi ukuthi aqhubekele phambili, kodwa-ke abanye lokho amatomu kona bezi hayi qhubeka baba sizukhangele kuyagcina ngani khonokho kolithi
kuzagcina ngokuthi emaphetheleni sosifikile isikhathi sakhona ngoba kasingafiki isikhathi sakhona. Isikhathi sakhona siyenza ngesikhathi se-Congress ngo-2027, yikho lapho okuzaphetha yonke into khona. So kuphumana okwenzakala yikuyini, ngoba akusho ukufisa komuntu sisebenza lokho esikuthi i-majority rule. So akusho sikhathi sakhona kathesi, thina kathesi sisakhangelele ukuthi kanti umkhulumi siwuvuse njani. Sisabhekane le gwayisha ngani game, sibhekane lo mgwaqo ebhayibheli siyafika e-Follows khonale, sibhekane le mgwaqo ebulayo Nkayi, ebulayo Kezi, ebulayo Tsholotsho. So vela singakhangeli lokho ukuthi ngubani ozathatha isihlalo ngesikhathi sibi, konke lokwana kubuya ngo-2037.
Ye, kodwa kulabanye phela abathi laba baqhuba umkhankaso lowo ngabantu ababona ukuthi betshontshe elizweni lapha befake ezambeni zabo, hatshi ukuthi bakhangela ukuthi ilizwe liyathuthuka. Akunjalo kolethi,
imbono yabantu eshiyeneyo. Njengoba ngishilo, idemokhrasi yethu iyavumelwana abantu babone ngokushiyeneyo. Abanye bayakhangela bethi hayi, mhlawumbe laba abasho njalo yilaba ababona ukuthi kodwa mhlawumbe balakho balenzuzo abayitholayo kade singalo ubuso khona. Abanye njalo ngabathi hayi, laba bantu abatsho njalo ngabantu ababona ingqubela phambili esiyenziwe ngumongameli okhona. Abanye njalo bakuba khona into ezishiyeshiyeneyo, kodwa njengoba mina ngithilo, thina sisebenza ngaloko kodwa i-democracy e-majority rule.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba chabalala edale lephalamende ekubandla leZANU-PF. Abaphikisayo bachothoza okwenzakala kubandla leli. Olandele zombusazo ezimele umnumzana Fortune Mlalazi uthi kuyayangisa okwenziwa ngamanye amalunga eZANU-PF.
Indaba leyi itshengisa ubungxabangxoza bezanu nje. Ngicabanga ukuthi ama-scholars nama-politicians are serious, kakufanelanga bazimoshele isikhathi, ngoba into evele ikhulunywa le ka-2030 kayikho in the sense yokuthi akulanhlelo uMnangagwa asezenzile angathi ufuna ukuziqedisa, ikufuna ukukhontinua belutha lokukonsolidata i-power. So lokhuyana okwakhulunywa nguzobho ngalwana mnyaka ethi ZANU-PF isinjonjo, Iko wenzakalayo ibunjonjo kuphela abakwenzayo akula enyinto umnanga gqovele useziphelele na njengeindividual kasela macebo ukuthi lizwa ngaqhubana njani so nalabo bathi bafuna hlale ayi iluhluphe sibhekana na lezimbabwe ubona silabantu abacabanga leyona
iye kodwa kuya phambili ubona njani pho kuyaziphetha ngani udaba lolo ngokubona kwakho umlalazi
kwele njengenjalo laba bangavumelani lo 2030 lo bazaqala ukubulalana ndona sibonile ukufa kwama-generals sizaqala ukubona izingozi emgwaqweni lokufa okungaqondakaliyo kusenzakala nje
kwaphetha sengibuyele kumbe engabuyelanga
ngokubona kwami kuzaba nzima ukuthi umnumzana umnangagwa abuyele njona yena sevele watsho ukuthi akafuni ukubuyela njalo kukhanya kulesivumelwano ababa laso lotshiwenga ukubana uzatshiyelana so uma eseqhubeka kuyasokusitsho ukuthi leso sivumelwano uyabe sesephula yikho sisithi kuzabe kuzaliwa and eventually ababambe umbuso wasezimbabwe okuyi-army njona sisazi ubana ilizwe i-militarize yibo abazaprevaila akasozaphumelela umnumzana Emmerson Mnangagwa.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele ubexoxa le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ntwandwe
lamlela
lamlela ntweshwe
lamlela namba wakubembula
kweze maphandleni abogatsha lukahulumende lobona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority iZimparks babika ukuba kusukela ngenyanga kaNcwabakazi sekufe indlovu ezifika phosa amakhulu amabili 193 eWange National Park. Onokuthi abadlamini usethelela lolu daba eseWange.
Lombiko wethulwe isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farao othe ukufa kwendlovu lezi kakhulu kunyanga edluleyo kubangelwe isimo esibi sendlala esabangelwa isikhudumezi somkhathi yeseEl Nino sona esadala ukuba izulu likhwame kumnyaka ophelileyo. UFarao uthi esihonqweni lesi amadlelo asagugudeka njalo lamanzi emachibini atsha.
We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought-related deaths. And most of the animals, they died over the last month.
Kunobunzima obukhulu kakhulu eWange. Indlovu ezifika i-123 sezicale ezifile kodwa impondo zikhona okwenza kube mqoka uba le indlala. Akula kudla njalo lamanzi satsha emachibini okwenza okwamanje zinathe awezibhorane lawo engeneli.
UFarao uthi ngesikhathi lesi ukulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle kube kuzinga eliphezulu emizini yengcelelane lesihonqo lesi.
We do receive a lot of distress calls from communities. And as an authority, we respond within the shortest possible time.
Indlovu bezifohla zisiyadinga amadlelo lamanzi. Sithole ama distress calls amaningi kakhulu lonyaka elizweni lonke nje. Kodwa kakhulu esigabeni seWange ngoba bekungahluphi indlovu kuphela. Izilwane ompisi zizingela izifuyo zabantu loba izibayeni.
Lokhu kufakazwa ngukansela kaWard 7 eJambesi umnumzana Fanuel Modimba othi sekuyimvama ukuxotshanisana lenyamazana lezi.
Lokungabe uhambe busuku akusathenzi ukuthi ukuhambe nje khululekile ukuthi ngihamba endaweni engelanyamazana. Nyamazana sezikhona nje sezihamba nje iyakhula indlovu.
Umnumzana Ability Moyo isakhamuzi sakwemvuthu yesihlala eBH 26 uthi inhlalo yesigabeni lesi yayisahlabusi ngenxa yenyamazana zasendle ezinquma loba libalele.
Nxa sisiza ihisi ukuthi obaba bethu balethwa kulindawo bebehlala endaweni ezirayiti so balethwa lapha kuthiwa kuse-special area. I-special area egceliyo abantu abahlala le nyamazana kubuhlungu kakhulu. Indlovu zankhonala zofuthi vele ziyahlupha ngoba zihamba phakathi kwabantu. Kunzima kakhulu kabe kathesi ukuthi umama ababebe ngomama sokuthi nena nxa inkomo ziyaqhaza zitethi yazilandela kakwanisi.
Unkosikazi Thobile Dube wesigabeni se-BH 25 uthi izibaya sezavalwa ikakhulu yezembuzi.
Into yabizisa ukuthi ukuthi lanxa sidlelwa asibhadalwa lutho ngoba saye sikhaya ukuthi kuze naleze izifuyo zethu sikwanisa ukubhadala abantwana amasikofisi sikwanisa ukuthenga ukudla.
Kokungenziwa ukwenqabela lokhu umoyo uthi abezimparks kabasondele duze lezakhamizi.
Sikhangele ukuthi nena background thina sikhula sisazandela lapha ngama-90s amahlobo ethithi nyamazana siyazigcina khona njeaziyea namhlanje kuthiwangezethu kodwa ziyizifuyo zethu.
Ukhansela uMdimba laye ubona solinye.
zipakati kwendlala kathesi sikhangela ukuthi inyamazana lezi zoba singabuya silima emasimini zivele zona ziyahamba-hamba sezingabhidliza futhi so besicela ukuthi inyamazana lezi zingani ziyathole indlela yokukontrola kumbe sibe labe-parks belokunye kwama-camps duze nje ukuthi bekwanise ukuthi sikwanise ukuripota
e-Victoria Falls nakho yingomanye izakhamizi zona zikhala ngokuhlutshwa zinyathi ezinquma emgwaqweni lobalibalele ufarawo uthi izikhalazo lezi kazikho emahlombe yabo kuphela ngesizathu sokuba sebanika amakhansili amandla okuhambela inhlupho lezi ukhuthaza izakhamizi ukuba zisondele nxa zilohlupho ukuze inyamazana zasendle zonke ezibakhathazayo zibulawe ezinye zisuswe ebantwini ufarawo uthi baphezu kophenyo lokuloba inani labantu ababulawa kumbe balinyazwa zinyamazana lezi lonyaka imele umsakazo we-Studio 7 ngisewange nginginokuthaba Dlamini
okwamanje sike sizokwethulwe nguntungameli inkomo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungameli inkomo Namhlanje sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana kwabathandanayo ezindlini ikakhulu abesifazana owe 16 days of activism against gender-based violence. Lumkhankaso usungulwe ngomvulo mhla ka 25 njalo ugqitshwa ngenyanga ezayo mhla ka 10. Sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yelupane Women's Center unkosikazi Hildegard Nyathi.
Nxa sikhangela udaba lokuhlukunyezwa kwabomama emakhaya sithola ukuthi yena hayi inguquko yincane kakhulu abantu balokhu nje bephila impilo zokuhlukuluzana okunye kungabe sokulutshwana ukuthi bayatshaywa kodwa ukuhlukuluza kuyathatha indlela eziningi ukuhlukuluzana kokuthi umuntu uyancitsha omunye ama-resources ukuhlukuluzana kokuyethuselana lanxa kungena kufikiselana izandla ukuthi omunye umuntu ahlale nje elokwesaba lokuthithibala kodwa nakukutshanana kulokhu kukhona nje kusagcwele imisebenzi yenziwe sibili kodwa hhayi kulokhu kumi kunjalo nxa uthi uyakhuluma labadala nje uyeza ukuthi hhayi naye izimvelo zethu i-culture yethu iyenza kube nzima kakhulu kubomama ngoba umama osuka esesiyavikela amapholisa ukuthi uyahlukuluzwa uyabe sengumama sibili osokunzima kuye kumbe njalo ukuthi uyabe sehlukuluzwe kwaze kwaba yinto esisethusela ukuthatha impilo yakhe yikho lapho abaningi asebengagijima besiyavika emapholiseni kodwa iningi bayatshayana nje ezindlini bathobane baxolisane babuyele baphinde batshayane nje kube sokusiba yindlela yempilo
emaphandleni ke ungathi kunjani ukuhlukuluzwa kwabesifazana
ukuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kulokhu kungathi kubhahile sibili ngoba nxa uyakhangela ukuthi umama uyalandelelwa kakhulu ngokwethuselwa abakhona umama babe bechaza sibili ukuthi mina ngamulala lehloka kumbe lenqamu abanye njalo nje bayethuselwa ngezigodo abanye bayafikiselwa sibili izandla okutshengisela ukuthi hhayi umsebenzi wokuthi abantu babekwazi ukuthi kuyahlukuluzwa ukuthi njalo uhlukuluza umuntu kubi wenziwe kodwa isibanga esesihanjiwe sincane nxa sikhangele lapho esiyakhona kuseselo msebenzi omkhulu
emakhaya ikakhulu nxa umama ethe watshaywa ngumkakhe kuvamile yini ukuthi aphakamele phezulu ayemangala emapholiseni
kujayele nje ukuba yimfihlo inkolo yena leyo ukuthi abantu bakholela ukuthi yena umuntu oyeneli kafanelanga ukuthi ezembula amakhwapha khona kukhani kokuthi umuntu engachaya uyazama ukufihla sibini kungakhulunywa ngoba abantu bengamhleka ukuthi uchayiwe kulokho kusaphila kukhona kukalutshwana ukuthi umuntu ayiripota isikhathi esiningi nje yizinto ezikhulunywa ngekhaya kukhuzwe nxa kukhuzwa kodwa kuphelela khonapho akula ukuthi kumbe ingxenye umuntu angathwala ebotshiswa kukhuluma nabazali babe bekutshela ukuthi ungabona ususiyabophisa umkakho kutsho ukuthi kukhona okunye osukuthembile abakakukhangeli njenge-abuse nje bakukhangela njengokuthi hhayi ubaba uyabe khuza umkakhe ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi kuyindlela emhlukuluzayo kukalutshwana
Obaba ke ungathi bakhona na abatshaywa ngomama ngoba kanengi kukhulunywa ngokuhlukuluzwa kwabomama ngobaba ezindlini
bakhona sibili omama abatshaya obaba bebathethise babahlukuluze sibili ngamazwi babahlukuluze even langokubatshaya kodwa ungathi akula ndlela obaba abangayaripota ngayo ngoba lanxa bethi bayaripota ungathi kulokubahleka nje ukuthi indoda etshaywa ngumfazi ilokweyiswa kuyabe sekufanele ukuthi ngayo indoda iyavuka la ilwe itshaye umfazi itshengisele ukuthi omkhulu nguphi so khonokho lakho mbona ungathi yinto emele ikhankaselwe sibili i-GBV ukuhlukuluzwa ukuhlukuluzana ezindlini kungakhangelwa ngohlangothi lwabomama kuphela kodwa kukhangela ukuthi konke ukuhlukuluza akulunganga
libanceda njani obaba abayabe bethe bahlukuluzwa ngamakhosikazi abo
engunanzelelayo ukuthi obaba abanjalo isikhathi esiningi kabaludinga usizo ngoba labo kuyabe kungathi kubathelela inhloni ukuthi baphumele egcekeni thina esikwenzayo nje ukuthi siyakubeka kube sobala kubomama kakhulu ukuthi ukuhlukuluza akukhangelelwanga ngecele likamama ehlukuluzwa ngobaba kuphela sibe sifundisa nje ukuthi hhayi kubi ukuthi laye umama ahlukuluze achaye athethise ubaba uzakuzwa nje ukuthi kungabe kuvamile kungxoxo ezizabe zisenzakala kodwa ukuthi obaba bahambe bayekhuluma ngakho angazi bangathi kuthiwa akabi lesibindi sokuphumela egcekeni ngokuthi labo bayahlukuluzwa
sibonge unkosikazi Hildegard Nyathi umqondisi wenhlanganiso yeLupane Women's Center ube kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi weRumba uMzanywa Sibanda odume kakhulu ngegama elithi Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Boy Brothers. UBig Five udabuka eTsholotsho njalo lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Kumba mani umhlaba mculweni ngiqaleke ukungena ngomnyaka ka 2005 ngisethula idlalade nami lokuqala lolu suku lalamhlanje ngiyethula idlalade elechumi album number 10
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bekwazi ukungithinta kulezi number +27 7334 4665 +27 7334 4665. Uyasithola futhi ke lasekhasini lethu leFacebook. Uvele nje ungene kuFacebook udinge uBig Five and TK Brothers. Kuyo le inombolo ke uyakwazi futhi ukufaka imessage yeWhatsApp.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Into ebalulekileyo singabantu bakini, singabahlabeleli bakini ukuthi lisupporte abantu bakithi. Kanti futhi esikuthembisa khona kunengi esiza lakho njengakuwo lo nyaka ozayo. Sisasele nhlelo zokuthi silethulele ividiyo. Njalo okunye esingakujabulela kakhulu ikuthi kulona lo oyabefisa ukwenza igigi, oyabefisa ukwenza umcimbi, oyabe lo mdlalo, asithinte sikwazi ukuthi sibuye sizonandisa sixoxisane. Yikho ukusebenza kwethu.
Ngehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ngumthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uZulu. Sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla leZANU-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ebulala indlovu yasifika phosa amakhulu amabili eWange National Park. Olivalelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.